Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 17 mbudzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Danonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. America inoti mugore ra2024 ichapindawo mumisangano yeKimberley Process nekuti mitemo yekutengwa nokutengesa mangoda inofanira kuvandudzwa. Mutumbi wa Bishop Tapumane Masaya, nengo ya Citizens Coalition for Change yakapangwa ikapondwa kumabhuku, nhasi inotarisirwa kuzorara mumba mavo kumabhuku. Mangwanani ano kuchaitwa munamato wekuenekana naRaymond Gumbo muBulawayo Amphitheatre. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika reState Department rinoti mugore ra2024 America icharamba ichipindavo mumisangano yesangano rinoona nezvemangoda reKimberley Process sezvo ichiona kuti pane zvinofanirwa kupindudzwa mukucherwa nekutengeswa kwemangoda. America yakapindavo mumisangano weKimberley Process wakaitwa kuVictoria Falls svondo rapera. Umwe akapindawo musangano uyu mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu, avo vanoti nyaya iyi ihombe sezvo munzvimbo zhinji dzemunharaunda dzinocherwa mangoda vanhu vasingabati zvakanaka kwese kwese.
Tichishanda neCivil Society Coalition yeKimberley Process, basa guru ratinaro ndiri kurangaridza mhuri yeKimberley Process kuti kuchine dambudziko guru kwamarange nekuada transfer kune vanhu vakabviswa vakatamiswa kuti yaimbova misha yavo ive migodhi yengoda. Dambudziko guru ndereurombo both kwamarange nekuada transfer. Hakuna chiriko chinobatika chinoratidza kuti inzvimbo iri kubva madiamonds.
Makabatanidza zvose izvi vamaguhu, ndezvipi zvamuri kuudza hurumende pamusoro penyaya iyi?
Chatiri kukurudzira hurumende ndechekuti zvinotaurika muKimberley Process dzirege kungova nhau dzepropaganda dzekuti isusu hatina chinhu chasara chinoda kukorektwa. Takachena iyo nharaunda yacho yeMarange vanhu vane kunyunyuta kwakanyanya. Imwe dambudziko riripo nderekuti panofanira kubviswa mauto kwamarange, zvikuru sei nharaunda iri pasi peProtected Places and Areas Act, uko kunonzi haupindi kana usina permit. Inofanira kuti nzvimbo iyoyo irijuswe vangochengetedze migodhi, asi vasiye vanhu vasununguke mavillage ari pasi pethat law anofanira kuti asunungurwe. Tinoda zvekare kuonawo investment inobatika panyaya dzeroad infrastructure. Marange Clinic by now yaifanira kunge yakasimudzirwa ya hospital. Saka zvibatsiri kuti makambani vatore vanhu vanonzi huyai kuno munonyepa kuti zvinhu zvaasimuka. Tiri kupiwa community iri kufara chaizvo. Ndo zvinhu zvatiri kuedza kurwisana nazvo nekuti kuno vamwe vanhu vakabhadharwa kuti vauye kuzoreva nhema kuKimberley Process kuti mhuri yese yekwamarange iri kufara zvikuru nezviri kuitwa nemakambani. Ipo pasina chinobatika. Pane bridge rekubva kuHot Springs pakafira headman chiyadzwa. Ndofunga makore more than 13 years nekuti kabridge kacho kari kakasunama nazvino havasati vavandudza bridge iroro.
Sei mataura pamusoro pebridge iri vamaguhu, rinorevei?
zvinhu zvinosuwisa zvakanyanya kuti madiamonds achasvikira pakupera vachingosiya kabridge kako kakadaro. Tinoda kuona infrastructure inobatika, tinoda kuona health facilities dzinoratidza kuti heunomusha wangoda. Ndo zvinhu zvatiri kuda. Saka ndohurukuro kunyange macorridors dzatiri kutaura tikasanganawo nevehurumende nemacompanies, ndozvatiri kuedza kukurudzira kuti ngatiregei kungova pano kuti timislead vanhu tichivaudza kuti kunouko zvakajeka. No, handiwo mavakirwo anoitwa nyika.
Avo vanga vari mukuru wesangano reCenter for Natural Resources Governance vaFarai Maguhu vari parunhare neStudio 7. Muri ya Bishop Tafumane Masaya nengo ya Citizens Coalition for Change yakapamka ikapondwa kumabvuku nemusi wemugovera nevanofungidzirwa kuti vasori vachishanda nenengo dzezanu PF yazivisa kuti nhasi ichanotora mutumbi wava Masaya kubva kuchipatara. Mutauriri wemhuri iyi vamunyaradzi kufa hakutizwi vanoti Bishop Masaya vanotarisirwa kurara mumba mavo nhasi chishanu vachizochengetwa mangwana mugovera kumakuva etafara.
Nezuro takafamba zvakanaka, pane progress pakuoneka chaedza pane zvese zvatiri kuita. I think vaMasaya vangovhura nzira yavo izvozvi kuti zvinhu zvavo zvifambe zvakanaka, nokuti nezuro takatanga chirongwa chepostmortem tikanopedza I think nezvese process yese nekuongorora I think ma DNA tests ehanzadzi nehama dzavo kuti nzwisi here kuti mvane here any blood link nevanhu vari pakati nemushakapfu. Nokuti papaita kunongedzerana nehurumende vamumatauriro wezanu PF vachiti mutumbi wakangonhongwa. So to prove that I think paida DNA, so I think almost patari but zvarikaita nezuro parisana almost 20% yebasa rasara. So vakapedzisa by before 11 vanenge vapekofukuku MCA Friday wopedza basa wopa mutumbi kumhuri. Izvinozoita kuti mutumbi uzorare mumumba ne Friday manheru takanomirira kuchengetedzwa kwemutumbi. Zvino pagamba redu remekedzo hopedzisira patafara simeti nemusi wemugovera.
Panga pane kugadzika here kwechokwadi kuti mutumbi hausi wavaMasaya?
Zvaitongobvawo kune vanhu, saka semacitizens sehama dzavaMashaya mushanduko taitongoti kana iwe usiri wavaMasaya kubva musi wemugovera sondo rapera vaMasaya hausi kuoneka, hurumende yakanyarara ngavachitipe mutumbi wavanoti ndiwo wavaMasaya. Nokuti isu toti munhu wedu apambwa poonekwa hanzu dzaanga akapfeka dziri pane mutumbi, asi wehurumende nevamwe vanofunga kuti vanomirira kwezanu PF votaura kuti mutumbi hausiri iwo. Saka tida mhinduro kwavari kuti vatichitiraridza pana vaMasaya pavari kana mutumbi wavanofunga uri ndiwo, bhozi nokuti semhuri wakaona kuti no hanzu dzakabuda dzakapfekwa nemurume ndidzo, even nemapositive identification awakanota pabhodhi iri kumochari. So ini handioni paine kupokana nemhuri. Mhuri yakawirirana sekudaro kuti no uyu mutumbi wedu wehama yedu. So tichaona zvedu kuchabuda muma DNA achaitwa kutona kuti zvinobuda sei, asi tinovimba zvichabuda zvakanaka.
Saka nhasi chishanu zvakamira sei? Chichaitwa zuva ranhasi ndechipi? Pane zvachinja here?
Hapana zvachinja zvakanyanya, nokuti pechishanu zuva ranhasi rikunotora mutumbi waMasaya. Saka tinofanira kusvika kupala nenguva dzahwani masikati chinotora mutumbi.
Avo vanga vari mutauriri wemhuri yekwaMasaya vamunyaradzi kufa hakutizwi vari parunhare neStudio 7. Kudzingwa kwenhengo dzebato rinopikisa reCitizens Coalition for Change nevanozviti vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vasengezo chavangu kwakaenderera mberi munyika nezuro vachidzinga makanzura ane chitsama kubva kumakanzuro ematunhu akasiyana-siyana emunyika. kusanganisira Guta Guru reHarare. Rutendo Mawere anotipanya yainotevera.
Vachabangu vadzinga mameya nevatevedzeri vavo nemamwe makanzura. Vadzingwa vanosanganisira meya weHarare vaIan Makone nemutevedzeri wavo Muzvare Kudzaika Dzombe, meya weKwekwe Dr. Henry Madzorera pamwe nameya weMutare Muzvare Sofia Gwasira. Vachitaura neStudio 7 mushure mekudzingwa Dr. Madzorera vati zviri pachena kuti vachabangu vanoda kukanganisa mabasa emakanzuru mumatunhu ese anoti tungamirirwa ne Triple C. Vadzingwawo nhasi vanga vari kanzura weMuHarare Ward 16 vaDenford Ngadziwore vati vanoshushikana zvikuru nekudzingwa mushure mekushanda kwemwedzi miviri chete. Vati zviri kuitwa munyika yese izvi zvinodzorera shure mabasa emakanzuru.
Zvaka 2 months vanodzingazve kana zvinochamisi mabasa ezano naChabango vari kupanika vachamisa zvakadaro zvinoda kuti mabasa anodzwa kumashure. Because nano care vision committee ndi chair. Me on a care vision, ye cancer. So vision each other each put in the side. But we shall lay as Mama Comrades and commit. We won't wait to say, Basara Kanzuru, Render and Berry. We are teaching majority to Nom Kanzuru. Shata make sure to Basara Famba, but no problem.
Muteveziri wemutauriri weTriple C vaGift Ostalos Ziva vati varasikirwa nemakanzura anosvika makumi matanhatu nemapfumba munyika yese kusvika pari zvino. Mutauriri wavachabangu vaKalipan Pugen vaudza Studio 7 kuti vari kudzingwa ava vakadzingwa mutongo wakawiriranwa kudare reHigh Court wekuti vanhu vambomira kudzingwa muTriple C usati waitwa. Nyanzvi dzinoti kudzingwa kwemakanzura akasarudzwa munyika kuchadzorera shure mabasa ekurwisa chirwere chekorera icho chaputika mumadhorobha nemumaguta akawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutumbi wemuchambi wenhabvu wakaita mukurumbira Rahman Gumbo wakasvika muBulawayo neZulu Manheru. Gumbo akashayikira kuFrancistown, Botswana nemusi wechishanu. Mangwanani ano kuchatwa munamato wekuonekana nemufi muBulawayo Amphitheatre, wozovigwa nemusi wemugovera kuLady Stanley Cemetery. Mune imwe nyaya kuSouth Africa, mumwe mutambi aivavo kipa wechikwata cheMawarriors George Chigova akafawo nemusi wechitatu kumba kwake kuJohannesburg. Bato reZANU-PF rakazivisa kuti mutungamiri waro vaEmerson Munangagwa vakapa ruremekedzo rwekubatsira mhuri yaGumbo mukuchengetwa kwake. Evans Zininga abata nyanzvi yezvemutambo wenhabvu vakamboita murayiridzi weZimbabwe National Team vaCharles Mhlauri kuti tinzwe maonero avo.
Ramani takabva kure and takashanda tese for a long time. Unoziva kuti ndakakochera Caps United na Ramani before, ndomazva ndakazobva ndakuenda kuGerman. But before that, vanhu vazviziva kuti ini naRama tatagara tiine ushamwari hunobva kure kubva mazuva ake achiri kutamba kusvika patime yaakazotanga kukocha imwe team yainzi Bulawayo Wanderers, asati atamuka kukocha Highlanders ari assistant kuna Madinda neushamwari wakadzama.
Zvamunganongedzewo zvakakosha panhoroondo yeupenyu hwaRamani ndezvipi?
Chinhu chakakosha pandicho kuti vanhu varangara kuti Ramani anga ari munhu anga ari one of the best soccer coaches muZimbabwe. Saka nyika pachezvayarasikirwa ende zvinhu zvinongorwadza kuti macoaches edu emuZimbabwe kazhinji kacho havanyatsoremekedzwa vachiri kurarama. And kuzobva kuti Ramani akazoshayikwa akukocho kuBotswana, akamboenda kuMalawi, akazodii, munhu akakocha national team, munhu angada ari pane chimwe chinhano chekubatsira kana kuti bhora renyika. Vanhu vakadaro ngada kuti tivasimudzire kuita kuti bhora redu rienderere mberi. Saka kurasikira kwaRamani hakusi kurasikirwa kwemhuri kwaGumbo chete, asi kurasikirwa kwenyika.
Ko, zvekutiwo hurumende yapa ruremekedzo rwegamba, tanzwa kuti vapiwa state assisted funeral, munozvionawo sei?
zvangoni topo kugadzikana kuti government yaita estate assisted vari kubatsira saka zvinongopo kamwe kugadzikana pati kurasika kwaRamana kurasikirwa kwenyika
tiri kunzwawo nezvekushaya kwaGeorge Chigova munewo here zvamunozivawo nezvake uyu
uyu mukomana uyu anga achiri mwana mudiki athink anga ari about kana kukangana ari ma30 something saka zvinhu zvakangooma kuti munhu angoti achiri kudai achiri nei lot to offer kuashayika saka ndomumarwadziro atinenge zvichikuita
avo vange vari vacharles mushauri vari parunhare naevans zininga westudio 7 evans abatawo mukuru mune zvekubudiswa kwemashoko muhofisi yezanup f vafarai marapira
zanup f ibato rinopembera vana venyika vese vanoshanda vachiendesa zita rezimbabwe mberi ichi ndicho chinhu chinokurudzirwa mwana wese wezimbabwe kuti pane chipi nechipi chaunoita iva unoita kuti zita renyika riende mberi
vamarapira vamwe vanoti zvinenge zvaakuita sezvematongerwo enyika zvaakupindira munhabvu
tikatarisa mushakabvu vakatamba bhora vakava vari mukati menhau dzebhora vakava munhu akashandira nyika vachitamba nhabvu saka sezanup f tinoremekedza wese anenge ane chaakaitira achiitira kuti zita renyika riende mberi zita renyika rizivikanwe pasi rino saka sezanup f tinounza kudada nemwana watakapiwa neRaman Gumbo nekuti munhu akaita nepese paigona akaendesa zita renyika mberi munhu watinoremekedza sebato ndosaka tati timurangarire timuitire sezvataronga nekuti isu sezanup f tinocherechedza chipi nechipi chakanaka chinoitwa nevana vezimbabwe
mukuru mune zvekubudiswa kwemashoko muhofisi yezanup f vafarai marapira tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi Newsday rinoti nhengo dzeparamende dzinomirira bato reTCCC dzakabvunza gurukota rezvemutemo vaziyambi ziyambi pamusoro pekusaferefetwa nesimba nyaya dzevatsigiri vemapato anopikisa vari kugutwa kurohwa nekupondwa muNewsday makare jaji vedare reHigh Court Justice Esther Muremba nezuro vakati vachazivisa mutongo wavo pamurume anopomerwa mhosva yekuuraya muzvare Mo Blessing Ali gore rapera Pius Mukandi kana kutiwo Jamba vachiti vachapa mutongo wavo musi wa27 Mbudzi vaimbova mutevedzeri wegurukota rezvemari vaTerence Mukupe nezuro vakatongerwa makore matatu nehafu mujeri mushure mekuwanikwa vaine mhosva yokupinza munyika zvisiri pamutemo dhiziri rinoita marita zviuru zana nemakumi matatu nemasere ane mazana mapfumbamwe ane makumi manomwe nemapfumbamwe kana kuti 138,979 liters uye vakanzizve vabhadhare faindi inoita zviuru gumi nezviviri zvine mazana manomwe nemakumi masere emadhora ekuamerica kana kuti US$12,780 yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga
Studio 7 makadii hama zangu makadii toda kuti mutibvunziro wachabangu chabangu nemutauriro wake wekuti kana iye achiri uri kuprotekta vachamisa vachiti havamuzivi uri kuedza kuti kudii mvumo yacho ari kupihwa nani mutibvunziro chabangu kuti zvimwe zvaita kutotaura takatsamwa bati zvinhu zviri kurwadza zviri kurwadzisa munhu wese paakagara kuti ha
muri sei pastudio ndinogara ndakazvibvunza kuti zimbabwe ichanakawo here nyika inoiyi ticharemekedzerwawo kodzero dzedu sedzimwe nyika here dzinenge ana america tozviziva kuti nyika ingagoni zvese asi haa kutorwa kwekodzero dzedu muzimbabwe kwakanyanyisa iko zvino sengezo akutoita sekuti yaive candidate akutoita sekuti akavhoterwa nevanhu iye anga asipo paballot paper aakurikola vanhu vatakaisa isu iye ari one chero zvikanzi hanzi pane munhu anyora tsamba pane zviri kungooneka zvega kuti uyu munhu haazi weTCCC mukaona vana Australos ziziva vana Gift Australos vaakurikolewa zviri pachena kuti munhu uyu ari kuita zvinhu zvekuuraya bato mungabvisa munhu aironga musangano murongi wemusangano muTCCC Amos Chibaya
akurikolewa naasina Chabangu. Aiwa zvikwe izvi zvakuda kuti chero iye jaji anotambira tsamba dzacho angozviona yega kuti hazvina maturi.
Da magadi pa Studio 7 magadi vana mukoma wande. Aiwa Zano PF iri kutishunguruza asi chairi kutishunguruzira ndokuchiona. Ndechekuti iri kunzwisisa kuti Zimbabwe yese hapana akavhotera Zano PF. Saka ndonyaya yacho iyoyo kuti hamuna nekuti votera isu tiri kuda kuita mapresident. Saka nyaya iripo ndeye kuti vana namai vari kuziva kuti Zano PF havasi baba vedu. Iyo Zano PF ndiyo iri kuita nharo ndiri baba venyu kuda nekusaikuda. By force by fire. Saka yakutoita songe ndiyo ine title deeds yekutonga Zimbabwe. So apa pakuda kutosimuka kana tikagara pasi tinofa ndozi nhamo ichatirova ivo havatombotitarisi ba vanotarisana ivo nemhuri dzavo vachituturana muparamendi vachidya ivo vachiguta imi vachikuti fai ikoko.
Inini ndine nyaya pana uyo hanzi rushwa yausho wokusungirwa hanzi nyaya yegodi haisai ndingozviziva izvo. Tengozviziva kuti kuda kuvhagwa mahwani nehurumende yeZANUPF, kuda kuvhagwa mahwani nehurumende yeZANUPF, kuda kuti vanzi kwai kunzi kwai zvino vakupedza ura. Hapana, kana ZANUPF ichiri kutonga ura hauperi zvachose. Ura hauperi zvachose muZimbabwe. Ah, zvakangoma, zvakangoma. Munhu akatobatwa negod zveshuwa, anotova nemhosva iyi inotoonekwa, yaakatopara, vatari kunzi abvise mari yekuti abude mujere. Chindiudzaiwo kuti uori hwakaita seizvozvo. Vana Job Scalati vari kufungidzirwa, vari kuita kufungidzirwa pasina kana proof, hapana kana umbowo waJob Scalati, vati ari kuita kufungidzirwa, vati anoita munhu makore ari mujere. Ndiudzei kuti zvinhu zviri fere izvozvo, zvinhu zviri fere izvozvo. Vanhu veZANUPF, zvinhu zviri fere izvozvo. Ndopamunongoona kuti nyika yedu ka, nyika yedu yamatakana namahumbwe, mahumbwe chaiwo chaari kuitika munyika yeZimbabwe, ndo anoi mahumbwe, zvinotonyadzisa zvinhu zvinoitika munyika. Yei, vanhu veZANU tinyarei, tinyarei vanhu veZANU.
Pastudio 7 murise yapo. Ya chisingazivi wanachabangu nanamonzora nevamwe vanongotengwa nezano. Vanhu vanofunga kuti zvimwe isusu tinoda zita rekuti Triple C kana kuti MDC. No, hatidi izvozvo. Isusu munhu atoda ndiyachamisa. Ndiye munhu atoda. Chero mukatora Triple C nhasi hamutombooni futi tichipfeka zvihembe zvachuba kuti takupfeka hembe dzeTriple C maitora. Chero chamisa akaita rimwe bato munonzi kupaparika, tinongovhotera pakupaparika ipapo. Bhozi munhu watiri kuda ndichamisa ndiye munhu ane vhizheni, ane muono wekutoziva kuti tiri kuenda mberi, kwete wari kuenda mberi negotia. Zvakangofanana. Saka Chabangu afunga kuti zvimwe acha hijeka Triple C chatora vanhu vese. Baba, isusu hatidi Triple C, toda vachamisa. Vachamisa chero akatozi nhasi kutoasiya Triple C hatichatodi nezvayo kana kutombonzwa nezaracho. Saka unofanira kusiya izvozvo vachabangu.
Magadiyo pa Studio 7 magadiyo hapo ndarwadziwa nemutongo wapo warushaya. Munhu anopiwa anofanira kubhadhara 5000 franc. Ini ndine muzukuru wangu akabatwa achichera goridhe asitorina kana goridhe racho, akapiwa 2 years mujere asina kana goridhe achichera. Ini ndiri kutaura panapa ndakabatwa inini 3633 but ndinda ndakabata goridhe racho ndatine 11 grams. Tichibatwa ndobva tapuwa ma 4 years ne 11 grams. Kuzoti munhu akabatwa ane 6 kg anobviswa 5000. Mari isingambotosviki chero pa 1/3 chero pa quarter zvayo yemari yaindofanira kundoita kumberi.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Mashoko anotevera anoratidza maonero ehurumende yeAmerica. Sezvakangoita kumwe kwese, nzira yakanakisisa yekusimudzira raramo yevanhu nekuunza mabasa kuchamhembe kwegwenga reSahara muAfrica kana kuti Sub-Saharan Africa kuburikidza nekutengeserana. Ndicho chikonzero muna 2000 America yakadzika mutemo unosimudzira Africa weAfrican Growth and Opportunity Act, AGOA. Kubvira ipapo, chirongwa ichi chave mbambo yeurongwa hweupfumi hweAmerica nekutengeserana nedunhu iri. AGOA inopanyika dzemu Africa dzinokodzera mukana wekutengesa kunze zvimwe zvezvigadzirwa zvadzo kuAmerica kusimbisa kukura kweupfumi panguva iyo ichisimudzira upfumi nekushandura zvematongerwo enyika mudunhu rekuchamhembe kwegwenga reSahara kana kuti Sub-Saharan Africa. Tanga kwambudzi, vamiriri veAmerica nevenyika 35 vakabva munyika dzemu Africa vakasangana muJohannesburg, South Africa, kumusangano weAGOA wechimakumi maviri kana kuti 20th AGOA Forum. Gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica vaAntony Blinken avasina kuenda kumusangano wegore rino, mumashoko avo kuburikidza nevhidhiyo vakati, pakati pazvo zvese zvakanangana nekushanda pamwe chete zvingaitwa neAmerica nenyika dzemuAfrica, kwete kuti zvakaitirwa nyika dzemuAfrica. African Growth and Opportunity Act yakakosha mukubudirira kwemuono uyu. VaBlinken vakati kwemakore anodarika makumi maviri uye kumazana ezviuru zvevanhu vemudunhu reSub-Saharan Africa, AGOA yaunza mabasa matsva, unyanzvi hutsva, ushamwari hutsva, kutengeserana kutsva, inoreva uori hushoma nekukura kwekodzero dzevanhu nekodzero dzevashandi, uye zvese izvi zvakaunza kushanda pamwe kutsva kwakasimba mukuwedzera nzira dzekugadzirisa matambudziko anosanganikwa nawo anokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze anokanganisa kuchengetedzwa kwezvekudya, zvinokanganisa kufambiswa kwezvekudya nekusiya vanhu vave pamhene kunzara. Vakati, asi hatidi kungowedzera chete AGOA, toda kushanda neparamende yeAmerica kuti AGOA inake kudarika zvairi, saka ndizvo zvakanangana nehurukuro yesvondo rino. VaBlinken vakati, tiri kuunganidza mabhiriyoni masere emadhora kana kuti $8 billion kubva kumakambani akazvimirira neari pasi pehurumende, mari iyi yakanangana nekusimudzira urongwa hwekurwisana nekushanduka kwemamiriro ekunze nekusimudzira vanhukadzi mune zveupfumi. Vakati, tinoramba tiri nyika iri pamusoro munyaya dzekuchengetedzwa kwechikafu neutano hweveruzhinji mudunhu iri, uye tiri kushanda kuti kuve nenzira itsva dzakaita seVax Initiative dzekusimbisa nadzo mbeu neivhu muAfrica. Panguva imwe chete, vakadaro vaBlinken, tiri kuenderera mberi nekusimudzira mazwi emuAfrica mukudyidzana nedzimwe nyika dzepasi rose. Vakati, tinotambira kupinda kwesangano reAfrican Union mugwengano reG20. Vakatiwo, tinotenda IMF neurongwa hwekuwedzera umiriri hweSub-Saharan mubhodhi rayo. Vachiti, tinoramba takazvipira kuvandudza UN Security Council kuti ive nenhengo dzefirapo dzinomirira Africa. Vakati, svondo rino takaparura komiti inopanga mazano kumutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden yePresidential Advisory Council on African Diaspora Engagement kuitira kuwedzera kusimbisa udzamu hweukama pakati pezvizvarwa zvedu. Vakati, wekukura kusina rusarura kusingagumi kwakanakira Africa uye kwakanakira America kuchinakirawo pasi rose. Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero eAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC.
Diapera tombotira sazvange zviri munhau dzanhasi. America inoti mugore ra2024 ichapindawo munyisangano weKimberley Process nekuti mitemo yekutengwa nekutengeswa kwemangoda inofanirwa kuvandudzwa. Mudhumbi waBishop Tafuma Nei Masaya, nhengo yeCitizens College for Change yakapambwa ikapondwa kumabvuku, nhasi inotarisirwa kuzoraramba mayo mumabvuku. Mangwanani ano kuchaitwa munamato wokuenekana naRaman Gumbo muBulawayo Amphitheater. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ndiri muWashington DC, ndokusiya muri maoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.